Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 11, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ona zvakakodzera kuti tivhure mimwe misika inotengesa miriwo namatomatis muguta redu reGweru pamwe chete nenzvimbo dzinogara vagari vakawanda dzemukopa 6 shopping center, mukopa 14, mukopa 16 kusenga kumutapa. Misika iyi ichange ichivhurwa kubva nenguva dza 9 o'clock makuseni kusvika nenguva dza 1.
Kanzuri yeguta reGweru yoronga kuvhura mimwe misika muguta iri kuitira kuti vanorarama nekutengesa muriwo madomasi nezvimwe vasaomerwa neupenyu munguva iyo nyika inenge yakavharwa. Vanotengesa mumigwagwa voenderera vachitengesa zvinhu zvavo vasina kuzvidzivirira panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe.
Chokwadi takangobatwa tichibva tanzi muquarantine. Vanhu vakabatwa tiripo vanokwana kuita 400 varipo panapa. Asi maitikira acho manje ari kuita quarantine yacho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer. Hazvipo zvinhu zvese izvo zviyazvi.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana paPlumtree High School pavakachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeguta reGweru inoti iri kutarisira kuvhura mimwe misika svondo rinouya senzira yekurerutsira vanhu vanorarama nekutengesa uye kubatsirawo veruzhinji kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semuriwo nezvimwe zvinodiwa mazuva ose mukurarama kwevanhu. Kanzuri iyi inoti ichatara nzira dzekutevedza kuitira kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Chirwere ichi chabata vanhu 13 uye kuuraya vanhu 3 muZimbabwe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo iyo iri kushanda nemapazi ehurumende panyaya iyi iri mushishi kugadzirisa kuti mimwe misika ivhure muguta iri svondo rinouya. Vamakombe vati vari kugadzirisawo kuti pave nenzira dzakasimba dzekudzivirira kuti vanhu vasatapurira nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu 3 muZimbabwe mushure mekubata vanhu 13.
Pachavhura misika iyi pose panovhurwa pachange paine mvura yekuitira kuti vanhu vakwanise kugeza maoko zvakare nematoilets anoshanda. Tichaisa urongwa hwekuti vanhu vanenge vakamira distance inotendekwa yesocial distance yeemita to 2 meters kuitira kuti vanhu varege kuparadzira chirwere cheCOVID-19. Vanhu vachange vachivhura misika iyi vanhu vakarejestwa mumabhuku edu eSeat of Gweru avo vari kubhadharawo zvakare.
Izvo zvatambirwa nemufaro nemukuru werimwe sangano rinomiririra vagari reGweru Residents and Ratepayers Association GRA vaCornelius Lipiwe avo vati danho iri richarerutsira vagari sezvo zvinhu zvakaita semuriwo madomasi nezvimwe zvange zvave kudhura nekuti zvange zvave kutengeswa nevashoma. Asi vatiwo zvakakosha kuti vanhu varambe vachitevedzera zvose zviri kukurudzirwa pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekutengesera, kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekuti vanhu vange vachitengesa zvinoreva nzara. Saka hurumende yanzwisisa isusu ngatichitorai mukana uyu, asi tirambe tichinzwisisa kuti social distancing is important, kugeza maoko kwedu kwakakosha. Tirambe tichiita izvozvo kuitira tisatapurirana chirwere ichi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kanawo gurukota rezveutano kuti tinzwe pamire hurumende padanho riri kutorwa nekanzuro yeGweru. Narembozha dzivaviri ava dzanga dzichinetsa kubata. Mune imwe onyaya, sangano reGRA rakabatana nesangano reGweru Residence Forum rakakwidza kudare reHigh Court chikumbiro chechimbi chimbi chekuti dare iri ripe mutongo wekuti kanzuro yeguta reGweru ipe vagari mvura yakakwana kunyanya panguva ino iri kunzi vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Gweta riri kumirira vagari va Reginald Chidawanyika vabvuma kuti vakakwidza chikumbiro ichi kudare reHigh Court asi vati hapana zvakawanda zvavangakwanisa kutaura sezvo chikumbiro ichi chisati chanzwikwa. Mukuru wesangano reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vati pave nenguva yakareba vamwe vagari vasingawane mvura zvachose izvo vati zvinogona kupinza upenyu hwavo panjodzi panguva ino yechirwere checoronavirus.
Panga pane nyaya dzakawanda dzachitaurika kuti pazoita mavota base pazodini zvino zvaita kuti vagari vatadze kuwana mvura. Saka ndo chikumbiro chatakanyanya kunonacho kudare kuti tati chikumbira kuti vatipo chirango ichocho chokuti mvura inge ichiwanikwa kuvagari nguva nenguva. Takatarisana netona this lockdown uye takatarisana nenyaya yesocial distancing yechirwere chakatarisana zvecoronavirus.
Mutauriri wekanzuro yeguta reGweru Muzvare Vimba Ichingwara Musee vabvuma kuti vakatambira magwaro enyaya iyi.
Wangu takatumira mapepa iwawo ekumatare edzimosha naizvozvo sekanzuro tichapindura zvinoenderana tomirira mutongo watichapiwa.
Sezvo nyaya iyi iri yechimbi chimbi inogona kunzwikwa chero nguva. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti mvura chinhu chakakosha zvikuru muupenyu hwevagari vachitiwo zvakanaka kuti vagari vakwire kumatare senzira yekurwira kodzero dzavo. VaChakunda vanoti kunyange hazvo pane zvimhinga mupinyi zvinoita kuti makanzuro atadze kuwanisa vagari mvura sezvakafanira, makanzuro anofanirwa kuita zvose zvaanogona kuti vagari vawane mvura uye hurumende inofanirwa kubatsira zvikuru panyaya iyi.
Hurumende ine basa guru through iwayo magrants through maintergovernmental transfers uye hurumende ine rimwe basa rakakosha rokuopena ukama hwemakanzuro edu kuno nemamwe ekuzhe kana kuti nehurumende dzekuzhe kana kuti nemabhanga ekuzhe through kufacilitator riyaro munozoti public guaranteed debt. Hurumende yonoita guarantee makanzuro achikwanisa kukwereta mari kunze kana kuti hurumende yonokwereta mari kunze yoya yosupporta infrastructure yemvura kumakanzuro but isiri mari yavanopiwa mahara iri a loan facility. Pakatenderanwa futi kuti kanzuro ingazodzosa mari iyi sei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marion Chombo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano une chekuita nezvechirwere checoronavirus. Munguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kanzuro yeguta reHarare iwanise vagari mvura yakakwana mushure mekunge sangano recombined Harare Residents Association rakwira kudare iri nechikumbiro chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe varimi nevanotengesa mimigwagwa vari kuenderera mberi vachitengesa zvinhu zvavo kumativi emigwagwa mukuru weHarare Gweru kunyange hazvo hurumende yakadzinga mutemo wokuti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chabata vanhu gumi nevatatu uye kuuraya vanhu vatatu muZimbabwe. Rutendi Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yaona vanhu vakawanda vanga vachitengesa zvinhu zvavo mumugwagwa uyu kuvanhu vanga vachipfuura nedzimotikari. Asi vatengesa ava vanga vasina kuzvidzivirira kubudikidza nekupfeka magirovhosi mumaoko avo pamwe nekuisa mamasiki kumeso kwavo kuitira kuti vasabatwa kana kutapurira vamwe chirwere checoronavirus. Izvi zvinogona kupinza vanhu vakawanda munjodzi yekubata chirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nezvitatu pasi rose uye kubata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana manomwe zviuru pasi rose. Mumwe murima angoda kuzivikanwa nezita rekuti Charles uyo anga achitengesa kunze kweguta recheGutu audza Studio 7 kuti kunyange hazvo nyika yakavharwa havagoni kuchengeta zvirimwa zvavo kwemazuva makumi maviri nerimwe akatarwa. Murimi uyu atacharamba achitengesa madomasi, mazai pamwe nebinzi kuitira kuti zvisaore pasina zvitenga.
Rima tiri pachegutu. Chatiitisa kuti tigokwanisa kuya kuzotengesa maproduce zedu inyaya yekuti tinorima. Saka anokwanisa kuipa tikaramba tiri mudzimba for the next 21 days. Hapana kwatinozokwanisa kuwana mari. Nzara inenge ichitirova mumba. Hatina zvimwe zvatingakwanisa kuzoita nawo kuti tikwanise kuzoramba chirima.
Momo anga achitengesa magaka vatinotenda ndou vaudza Studio 7 kuti havaone pane dambudziko pakutengesa kwavo sezvo vanhu vanenge vari vashoma panzvimbo yavanenge vachitengesera.
Ndinenge pane chakaipa as long tisingaite more than 10 sezvimwe zviitwa pamafilimu ekuzvekuti vanhu vanenge vakazara-zara. Kana vanhu vari vashoma sezvo 2-3 mukona patiri more than a meter, but I think it's okay as long vanhu vasingazowandisi panzvimbo 1. Zvinoita kuti zvifambise utachiona hukuru.
Vando vatiwo kunyange hazvo vachinzwa kutya nebasa ravari kuita panguva ino yechirwere checovid-19 vati hapana zvekuita sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Asi vatiwo vari kutora matanho akasiyana siyana mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ichi pavanenge vachitengesa, kusanganisira kusabatana maoko nevatengi uye kugara vachishandisa mushonga wokuchenesa maoko avo nguva dzose. Asi vandowo vabvuma kuti vanogona kubatirira chirwere ichi pamari yavanopiwa nevatengi sezvo vachingotengesa zvirimwa zvavo nemari yemusvo uye vasina kupfeka magirovhosi.
Panotityise ya, but magirovhosi tinawo zvedu pakuti kana takuseva hatiwanzobatana newo maoko maoko aya. Tine maplastic atinoisira zvinhu, hatipana nezvinhu maoko. Pamari panotonese tichitongobva kumba tichitobva panapa tinotonowa geza maoko nemasanitizer here.
Mumwe anga achitengesera kunze kweguta reGweru audza Studio 7 kuti kunyange achiziva kuti kutengesa uku kunomuisa panjodzi ati ari kuenderera mberi nebasa rake kuti awane cheuviri. Studio 7 yaongorora ikaona kuti mapurisa nemasoja ari kutenderera mumaguta pamwe nekuongorora vanofamba pakupinda nekubuda mumaguta, asi mushure mekubuda mumaguta hakuna vari kuongorora. Mutauriri wemapurisa Vapau Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa achange achiongorora kuti kune vatengesi vari mumugwagwa here. Vanyati vati zvakakosha kuti vanhu vativedzere zvakatarwa kuti nyika ikwanise kurwisa chirwere checoronavirus ichi.
Mashikirino tinotomaendesa kumaofficer commanding provinces vekuChinoyi, Marsh West vekuMidland kuitira kuti vaongorore zviri kuitika ikoko kuti zviri kumbofamba sei, nokuti nyaya yehombe ndeye kuti vanhu ngavachengetedze utano uyezve vaite zvinhu zvakataurwa nehurumende apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Asi masangano anomiririra vatengesi vemumugwagwa anoti kuvharwa kwenyika kwakaisa nhengo dzavo parumana nzombe sezvo dzisina dzimwe nzira dzekuwana zvekuzviraramisa. Zimbabwe yakavharwa nemutungamiriri wenyika mwedzi wapera kwemazuva 21 senzira yekudzivirira chirwere checovid-19 icho chasiya vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vachigara mudzimba pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndine Rutendo Mawere.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana pachikoro chePlumtree High School kuPlumtree mudunhu reMatabeleland South. Vanhu ava vanoti vakanzi vagare panzvimbo iyi kwemazuva 21 pachiongororwa kuti vane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuvakuru vanoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika kuitira kuti tinzwewo divi rehurumende pane zviri kuitika izvi. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri paPlumtree High School icho chisina kudomwa nezita racho chinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paPlumtree.
Chokwadi, takangobatwa tichibva tanzi muquarantine.
Vanhu vakabatwa tiripo vanhu vanokwana kuita 400 varipo panapa. Asi maitikiro acho manje ari kuita quarantine yacho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer. Hazvipo zvinhu zvese izvozviya zvino. Saka ndozviri kunyanyorwadza. Tiri kungodya takaungana mukati imomo kunge mombe. Saka pari kutobhohwa kugara panhu pachoni. vekurara ndizvo tongorara mumidhadhadhai ndomatiri kurara muzvimafuretsi zvakangodaro daro bati pekudyira patiri kudyira nezvinhu zvacho zvatiri kudyira zvacho ndozvisingaiti
kunyange hazvo vari kugara vakamanikidzana kuplumtree kwakare munhu atataura naye anoti zvakakosha kuti munhu agare achigeza maoko ake kuitira kuti asabatwe nechirwere ichi
achandingongoda kuti vanhu vazive vanhu ngavaramba vachitenga masanitizer iwayo nezvekudzivirira zvirwere varamba vachitenga masanitizer nekudzivirira zvirwere vanhu varegere kufamba sematauriro achirungwerera chirwere chacho kunzi ichi pawabata ndakapabata newe waenda saka tinekachingodawo hadu kuziviso vari kunze vasiri muquarantine kuti vakwanise kugara mudzimba dzavo ndavagare mudzimba vachigara vachisanitizawo especially kumatoilets ngakugare kune masanitizer akawanda chaiko because matoilets anotapurira chirwere chakanyanya
icho changa chiri chizvarwa chezimbabwe chakachengetedzwa paplumtree high school mudunhu rematebeland south chichitaura chiri parunhare chiri kuplumtree kwakare murwiri wekodzero dzevanhu akaita mukurumbira munyika vamike oret vakashaya nezuro kuireland uko vanga vava kugara vaoret vanozivikanwa zvikuru nemabasa vakaita mukurwira kodzero dzevanhu munyika munguva yavakashanda nesangano recatholic commission for justice and peace vaoret vakaburitsa gwaro rinonzi breaking the silence building true peace iro rakaburitsa kupondwa kwakaitwa vanhu mumatunhu ematebereland nemidlands uko kunonzi kwakaurayiwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemauto e5th brigade makore mashoma zimbabwe yawana kuzvitonga vaoret vakapinda mune zvematongerwo enyika vakava mumiriri wemdc muHarare central muna 2000 asi vaoret vakazosiya zvematongerwo enyika nepamusana pekurwara vasiya mudzimai diana vanakomana vatatu peter stephen namichael nemwana musikana mumwe chete margaret nevazukuru yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Ellen Musanjeya vanobva ivo kuZimbabwe asi vachigara imo muno muOhio kuColumbus uyezve vari kurwara nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 pari zvino amai Musanjeya vanoti ivo vari kutenda mhuri yeZimbabwe iri kuColumbus, Ohio iyo yakabatana ichivabatsira nemari uyezve nezvekudya sezvo mhuri yavo vanosanganisira murume wavo vaMusanjeya nevana vari kuZimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mungatipowo nhoroondo yekuti makaziva sei kuti mune COVID-19 kana kuti coronavirus
ndakatanga kurwara zvekusvikira pakuzotestwa kuti ndizobuda ndakaita positive kucoronavirus saka ndoo zviri kundibata ndochirwere chiri kundibata nguva ino
zvakafamba sei munganyatsotsanangura here kuti makaenda kunotorwa matest aya kupi zvakafamba sei
zvandakaita ndakangoti ndakaita svondo riya rekuti rekubva tazosvika musi wa29 mach svondo iroro ndaingonzwa mumhino mangu muchingoita kunge munhu uye andikubatikana nemaallergies kunge flu iri kuda kutanga ndatofonera mwana wangu kundayarudzen mach rekati iwe mumhino mangu umu ndiri kunzwa ndiriuda kuita flu kana kuna allergies iriko kana iri flu sei isiri kukora ndaicheka ichakora yoguma yanatso flu but zvakaramba zvichingondinii saka muhausi mandaishanda takanga tanzi taakutanga kucheka matemperature everyday saka ndakazobuda muhausi yandaa kunoshanda kuneimwe ndobva ndasvika kusingacheke matemperature ndakati taakucheka temperature yangu ndikaguma saka musi wa29 ndaatanga kunzwa miri kuwadza ndakakwira mastairs aya ndakasvika kuma musoro uku zvakaoma miri yangu yakatanga kungirwadza ndikati kuna paparamati yangu miri wangu uri kurwadza asi ndakafunga kuti kungorwadza nekuti 2 weeks ago ndandaenda kwadokta ndichinoti miri yangu iri kurwadza tikanza uzorori enda unokwanisa kuti upote uchimborara kudzoka after 6 weeks. Saka ndakafungira kuti ndizvozvo zviri kungondidara. Saka musi wa29 uyaya nesande musi wemanzi musi wechipiri neyangu irongova. Saka pesa apa ndanga ndiri ofisi tatu ndoda kusvika kubasa. Ndakati rega ndiende kuhospitari ndinotestwa. Ndiyezvo kuti zvive zviri kuitika. Ndoudza mumwe wangu ndakati apapura ndakuenda kunotestwa. Ndakuenda kuhospitari akati iwe ndokunzwa kuti hapana zvaunomboniitwa. Imbomira. Ndakati rega ndingoenda ndinonzwa kuti vanondita sei. Kana vangondidzosa ndongodzoka zvangu. Saka ndobva ndaenda kuhospitari. Yasi temperature yangu yakazvinge apa 99.9 ndozvakandisimuka ndichinzwa kutsva zvokutsva zvii zvokuti musi wandakaenda ikoko musi wa1 kwaitsvaka kutonhorera sindaka ndakapfeka kanenge kasikonjetito kudai andakanambopfeka chii ndobva ndanosvika kuhospitari kuya vavatora histri yangu ndobva ndataura nachiremba. Chiremba akachitsanangura chinzwa vachindibvunza uri kuzarirwa here miri ndoyairwadza mafa akandirwadza zvokuti nyama yangu yange yakaita kuibva ii ndakafungwa kuti ndozvekundiia sindo ndobva ndavatsanangurira zvese ndisindirwadza makumbo kupisa miri anyakungotsva kanziko urikorutaii uri kuta kuzarirwa ii ndikati aiwa ndinongozarirwa kana paini zvandinenge ndaita kana kupira masei kana kuti uri kurwadziwa nepauri here aichinjavonzou chakuita kuti uye ndikati iyo temperature iyoiye ndatoona kuti yakutotanga kupinda pa99.9 zvayayo nekurwadza kupita miri yangu ndozvandita kuti ndoyekuyo chikanzi handisi kuona enough of the symptoms kuti ndikuise muchipatara kana kuti ndikutesti unaita nezveuri healthcare weka here ndikati zvikanzi saka kana uri healthcare weka ndaakutokutesta kuzaki ndobva ndatestwa ndikati saka kubasa ndodii zvakanzi kubasa uchaii kuzonera kumba marizausi anobuda after 6 days tauya kunokumba kuya miri yakandirwadza miri yakandirwadza asi masimptoms aya yandakataurirwa yana chiremba aya haana kubuda manje ipapo asi mwiri wakanga wakarohwa rohwa temperature ichipinda hazvina kuzoita 6 days kuti marizausi abude akazopanze pakuti 6 days dzaizokwana musi wa7 akazobuda musi wa4 ndobva takafonerwa zvikanzi atatikuze marizausi ako waitara positive saka uchatogumizi kubuda mutakutokutumira email yekutiusaini andibude mumba ukabuda mumba atotoisa magadhi ipapo ane masimba emapreses kana kuzasa zvese zvese kana kuaida chatiwo zvikanzove mubvunzo here ndobva ndakubvunza mubvunzo zvino ine here kana kuti inganzilife panyaya inayo yekuti ukaita mazuva akati achirwara unoziva kuti ndaanani ndichibvunzawo zvinezvi asi njura yandaiwana ndeyokungoti hatizivive nekuti chinhu chichinhu chinowanikwa chii tirikungotarisa munhu ega ega sezvaro saka zviganziwa kutogara maisolation ikati zvinorana ndachawesi ndongopinda mota mangu here ndinoenda kuhospitari zvikanza iwa uchatobude imomo kana waita wesi unofonera 911 ndovanouya wozoona kuti isit life threatening kuti uendeswe kuchipatara kana kuti usiyiwe mumba imomo kana zvisiri life threatening vanongokusiya uimumba kungomoto saka ndobva ndagara iwo musi wandazofonerwa kuti musi wafuo zvakanga zvapedza kunge nyani bati ndongoziva paunofonerwa paipai uchiudzwa ka ndakatunzwa ndakarwa nya ndikatunzwa kunge ndakutofa ndozvaitite zvizakina kuona andakatanga kufonera mwana mudiki chaiye mai maswelo haana kuvhunduka kuti yini mama ndozvaitika akabva zvitora izakati izvo zviya zvamanganzvita zvokunatira izvo zviya zvakati chingoita izvozvo vatanga kutsanangura vanhu zhinji vakupona zvakadai zvakadai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipakurira vateereri veStudio 7. Tinotenda kuti tichange tinewe zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Zvino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvinguva yeEaster inove nguva inorangarirwa kufa nekumuka kwaJesu Kristu nemakristu mupasi rose. Nguva zhinji makristu anoungana achicherechedza nguva iyi vachisangana munzvimbo dzakasiyana siyana kubva kumakereke, asi gore rino nekuda kwedambudziko rechirwere checovid-19 nyika dzose pasi rose dziri kurambidza nyaya dzekuti vanhu vange vachiungana. Izvo zvaita kuti vatendi vechikristu vange vachicherechedza nguva iyi vari mumwe nemumwe mudzimba dzavo. Kuti tinzwe kuti vatendi vari kutambira sei chiitiko ichi, nhasi tabata Reverend Forbes Matonga veUnited Methodist vachibata vari kunyadhiri mission kuZumba. Reverend Matonga, tingatanga nekuda kunzwa kuti vatendi vari kutambira sei nyaya yekuti vasaungana munguva ino yezororo reEaster.
Makadii vaJonga, tinofara nemibvunzo yamandipa wokuti mapurisa ari kufamba achiti vanhu garai mudzimba sekereke. Tinoti vanhu ngavateerere zviri kutaura mapurisa. Tinoda kuti tibatsirane kuti tizive kuti rufu runokwanisa kudzivirirwa nevanhu. Varipo vamwe vanodzidziso yekufunga kuti mandufu ese anokonzerwa nekuda kwekuti ndimwari ari kuti avepo. Isu tinopokana nazvo. Vanhu vanogona kukonzera rufu, vanhu vanogona kuurayisa vamwe. Tine muenzaniso wakanaka uri mutestamendi yedu apo Jesu akanga achiri mwana. Josefa anorayirwa naMwari kunzi tiza nemwana. Herodi anoda kumuuraya. Vakadayira saizvozvo vakatiza, vakaita kuti mwana Jesu ararame nekuti rufu rwakatizwa. Saka vanhu ngavateerere zviri kutaurwa nemapurisa vagare mudzimba. Tinokwanisa kutiza rufu urwu wakawanda wedu. Tine muenzaniso wakanaka zvekare weChina ine vanhu vanopfuura 1.4 billion. Kungadai kwakaita murakatira vanhu vakawanda nekuda kwekorona. Asi nekuda kwemirawo yawakaisa vanhu vakateerera, tinonzwa kuti even guta reWuhan kwayakatangira korona ravhurwa nepamusana pekuti chirwere chava under control. Saka ikurudziro yedu kuti vanhu ngavateedzere. Asi tichikurudzirawo zvekare iwo mapurisa acho kuti asashungurudza vanhu, asarova vanhu, nekuti ichokwadi kuti vamwe mudzimba chekudya chacho hamuna vakange vavharirana imomo.
Zvii zvingaitwa nevatendi?
Sevakristu todii zvairi Easter? Chekutanga patinototangira, Easter inotangwa nemusi wechina uyo Jesu anogoverana zvekudya nevadzidzi vake yatinoti Last Supper kana Holy Communion. Iyoyo muenzaniso wokuti zvekutya zvinogoveranwa. Saka tinodaira kuti semakristu patinotangira kugoverana zvekudya zvedu nevasina, nekuti ichokwadi kuti mudzimba dzedu nemalevels eurombo uye neprojection yeWFP yekuti vanhu vangapfuuri mamiriyoni 7 kana kuti 8 muZimbabwe vane nzara munguva inei. Vakanga vavharirwa mudzimba vazhinji havana chekudya. Soko zvinganaka kuti vakristu vanazvo vagoverane nemaneighbors avo kuti vanhu vasafire mudzimba nenzara.
Saka vatendi vanozowana sei shoko kana vasina kunge vaenda kumakereke kuti vange vachiparidzirwa nevafundisi wavo?
Mwari sekudzidziswa kwatakaitwa neketekezima yedu vari kwese kwese. Inguva yekushumira ushumiri hwedu tiri mudzimba. Tinoda kuti titende vakaisa social media maplatforms anenge Facebook, anenge WhatsApp. Vafundisi vari kukwanisa kuramba vari in touch nenhengo dzavo uye vachiposta pamadande mutande, vanhu vachiverenga, vanhu vachikomborerwa, vanhu vachikotsverwa pamweya. Hongu pane ngozi yekuti zvese zvese zviri kukandwawo padande mutande ipapo. Zvimwe zvinoita mislead masangano. Asi tinodaira kuti sezvakataura Jesu akati dzangu dzinonzwa izwi rangu. Taenda pamadande mudande apo tinokwanisa kuzoona kuti izvi zvinobva kuna Mwari, izvi hazvibve kuna Mwari. Saka tiri kudaira kuti hapana chakanyanya kuchinja. Easter iri kuselebretwa, Easter iri kukomoreretwa. Tikutarisa kuti vanhu vari kupinduka, vanhu vari kubatsirwa. Iro denda richatibatsira kuti tiswedere pana Mwari. Mwari vakuitire zvakanaka, vakukomborerei. Amen.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist vachibata vari kunyadhiri mission Muchirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha zvitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.